Zvuru nezvuru zvakatsigirei MDC zvaungana munhandare yeAscot pakuvhurwa zviri pamutemo kwekongiresi yebato iri. Mumashoko avo pamusangano uyu vachamisa vati bato ravo rave rimwe remapato ezvematongerwo enyika makuru muAfrica vakatenda vatsigiri vavo nerutsigiro rwavo. Vachamisa vati vanoda kuti bato ravo rive netsika yekuve nevanhu vanotambira pfungwa dzinenge dzakasiyana nedzavo senzira yekusimudzira utongi hwejekerere uhwo vati ndihwo hunopa hwaro hwakanaka hwekuti nyika ibudirire. Vati vatsigiri pamwe nevakuru vakuru vebato vanofanirwa kusiyana nekutsvaga zvigaro vachishandisa mari.
Mutungamiri kana asina kuita zvakanaka, chinja maitiro. Ndosaka mutova tinovhota kumaMP kana MP asina kukumirira, chinja maitiro. Purezidendi kana asina kutungamirira zvakanaka, chinja maitiro. Provhinzi yaSiamen akasatungamira zvakanaka.
Pamatambudziko ari munyika vashamisa vati anopera chete kana makakatano aripo pakati pavo nemutungamiri wenyika agadziriswa. Vavimbisa vatsigiri vavo kuti kana kongiresi yapera vachaita zvose zvavanogona kuti vamunangagwa vabvume kuti munyika muve nesarudzo itsva dzakachena. Vatiwo hapana bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kuona serinonzi ndiro rine kodzero yekuita madiro ajojina nenyika. Vachamisa vapawo ruremekedzo rwavo kumutungamiri webato rezapo vadhimiso dharengwa avo vakashaya nemusi wechina vachiti muenzaniso wemurwiri wehondo yerusununguko aive nezvido zvevanhu pamwoyo. Vashamisa vati vakarwira rusununguko kusanganisira vamunangagwa vanofanirwa kuchisiyira mukana weutungamiri kuvanhu vechidiki kuti nyika ikwanise kuenderera mberi kwete kuda kuramba vari panyanga nekusingaperi. Pfungwa iyi yange yabudiswawo naRobert Kyagulanyi Sentamu avo vanozivikanwa nezita rekuti Bobi Wine vanove mutungamiri webato rinopikisa rekuUganda avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi. VaWine vati nyika dzakawanda muAfrica dziri kutadza kubudirira nekuda kweutongi hwehudzvanyiriri. Ishe Nshasha yamangwendweni avo vange varipowo pamusangano uyu vashora vatongi vematare nekupa mutongo wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo vakatiwo zviri pachena kuti vachamisa ndivo vanodiwa nevanhu vakawanda munyika izvo vati zvakafanana nekuve nehurumende mbiri. Mumiriri wenoton mudare reparamende vatemba Mliswa avo vataurawo pamusangano uyu vati zvakakosha kuti vachamisa navamunangagwa vagare pasi vataurirane. Izvi zvatsigirwawo navajelas mawarire vebato renational patriotic fund. Musangano uyu wapindwawo nevamiriri vemapato anopikisa vekukenya kusanganisira vababhu vawino veorange movement democratic party nevamwe. Ndakamirira studio 7 Mugweru ndini Taurai Shava.